Haikona kuvamba uchitaura tumanyaya taura nyaya semota wakutaura mhosva senyaya wengotiti unoda one fight but payatanga wangorosva wenga uchiziva zvakakosha ona titinova chokosha vai vanenge vachitaura tumhosva vanenge vachiitofunga kuti susu tichanzi susu katarosva woza kunzi taenda kujoza woza shosholoza haiwa makorokoza vese vatoziva tatasiya vekumosa vachinedzera shosholoza ndopatya mhasadinga vachirova mbosa takatopisa madinga vakapora o mabhandita takatyora hatina kudanana nevagumi tobva tanzi tatova varora chimukombe ichi takatora kudhara pai tatopisa makapora takatarisa kuti susu tiri krimu and tinotonomechakirimora oh kunge kasemiro aiwa ndaipinda ridzimu ndobva ndarishaisa chimiro maitiro ndainopinda ndichiritambira semagumbiro oh vatimechera mburumbwi izuzo ndatofamba nemabhemba tita kunge mashurugwi raudza mudenga kuti avaimbi vakamecha kuita vanana zvinimbi vanofarira kungozvimba zvechimbi chimbi isu tinotopisa kunge chimini teke tichitoita kuvaradza kuti tatopenga zvakatoonekwa kukliniki ndikutaura kuti kusakatriki takazivikanwa kuti isu tatizi vadiki hatimiswena nadhiki vadiki vana liki dziki isusu tinenge tiri muchikichiki aiwa mabhebhi ari friki ndoanotiziva pamberi pepublic itenge tichitaura zvandada ndorwa handimiswe nevanhu vanogerwa mazuda vaudze kuti neni ndenge chizwa kuda zvavanenge vachitoda vese vana kuda nenge zuva rinenge richibuda apa richinyura ndichizodzoka ndivatyora vese muzanditaure nyaya dzekuhuhuzvazvya zvekuti munototi vhara muchirivhura muchifunga kuti pamwe tichanyura apa vasi kuziva kuti avo vachisarura masarura bvunza vana masazuka vana oscar paguka mazino paakaguka mechi racho renge vakabhuka vakatsvuka isu but vachifunga kuti isusu ticha charohwa kanebuka kurohwa kanebuka kunge mhuka handingati ndinorohwa kane hana nditi ndirofaiti ndichirohwa kane hana hana yaindirovi iwoo ndirovi nyangwe ndikatozvimba usanditovi ndotobva ndega bhasikoro rangu handitoverwi saka usarichovhe ndototi ndotokuti ndikurevhe ndevhevhe kunge ndiri kuenda kunoimba kuluvhevhe ndichiti vese vana mapudeki kutisaregi uvaudze vairege nekuti tisu takavaudza tivabhegi aiwa tiri big league tiri first league tinotamba kudalika hatiudzwe nema manika vanenge vachitaura zvekundiona kunge magaro evanhu kuti public figure inini ndiri munyika kutyora nemanija aiwanozvichinja mabhodhora ebolinja ndenge ndizwa chinja ndenge tizwa kuti ndenge nditi vese aiwa avo ndati ndipe tyose totatana hwinza hwinza vaya nemadzinza vanenge vachouya nemapanga chitibaya havana banga rinopinza ndenge njiti kukampinsa ndakasiya ndakadhirisa mamhitsa ndakavaratidza vese ndakavasvitsa nekuti ndakasvika ndivakindisa kutakuta kunge leri hubva inini handishande andakabva handimbe ebeni gwavha handitauri zvekunzi handauya kuzokurikavha handiiendese mafanzi panzara ndivasiya vachistavha ivo vachida kunzwa ngoma ndichitaura ndakatemba funeral cover.